mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 6 zvita 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi america yotemera zvirango vari kupomerwa mhosva yokubira sarudzo nekukanganisa utongo hwejekerere bato rezanupf rinoti richakunda zvine mutsindo musarudzo dzemabi elections dzichaitwa nemusi wemugovera ukuwo tripc ichitiwo ichakunda zvine mutsindo kunyange hazvo iri kupomera zanupf mhosva yokukanganisa misangano yayo yokutsvaga rutsigiro iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaantony blinken vanoti america iri kuwedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende nevanoona nezvesarudzo nekuvanyima mavhiza pamwe nehama dzavo vari kuiswa pazvirango izvi ndevaye vari kupomerwa mhosva yekukanganisa utongo hwejekerere nekubirira sarudzo uye kumbunyikidza vanopikisa mugwaro kuvatori venhau vablinken vakati vanhu vakanangwa nezvirango izvi vanosanganisira avo vakabetsera mukubirwa kwesarudzo vakatadzisa kuvhota kwevatsigiri vemapato anopikisa vakasununguka vanozviringa kushanda zvakanaka kwemasangano akazvimirira neavo vanobetsera mukutyorwa kwekodzero dzevanhu neavo vanoita zvechioko muhomwe nekushungurudzwa vanhu gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reall hands on deck vakenned masie vanoti zvirango izvi zvakananganavo nevamwe vanhu vane mabhizimisi muamerica asi vachishanda pamwe nebato rezanup f
yeah, state department kufurikidza zvataurwa nawa blinken iri kutaura kuti iri chazorestricta mavhiza aichapa kune zvimwe zvizvarwa zvemuzimbabwe nekuda kwokutyora kodzero kuri kuitwa muzimbabwe panguva pfupi yatapfuura tachiona kuti mavhiza akawanda angachipuwa vanhu angari yekushanya angave mab1 neamwewo kuziva kuzoita mabhizimisi angave mab2 and vamwe vanhu vange vachizouyawo vachishandisa mavhiza iyayo vanga vari vanhu vanenge vachida kuuya vachiita senge kuda vari kunzvenga zvimwe zvirango zvavanenge vakapuhwa vachishandisa mavhiza iyoyo saka ndovimba kuti kuda sezvo vawinza izvi hatingi yanga iri recognition yekuti pane vamwe vanhu vari kushandawo nevanhu vari kutyora kodzero muzimbabwe kunyanyanya zanup f vari kuyawo vachizobhenefita zvekare nekuita mabhizimisi muno muamerica kuti vazofanda government iri kutyora kodzero dzevanhu
zvadzikwa neamerica izvi asi hatingati zvirango here ka kuti masanctions
hatingati zvirango hazvo in the direct sense nekuti izvo zvagara zviri mutemo wavo america inyika ine yangofanani nezimbabwe ine mutemo yavo yokupawo hatingati mavhiza ekufambisa zimbabweyo inewo vanhu vayo inoti vanhu hatidi kuvaonawo munyika medu kana kuti tinoda kuti vauyewo vakabata zvimwe zvinhu zvinovawo zviri kuenderanawo nemutemo wemuzimbabwe saka zvinhu zvokutiwo nerecognition yavo yeamerica yokuona kuti zvirango zvavo zvavakapawo vamwe vanhu vezanup f hazvisi kuita senge zvikuita senge zviri kushandiswawo kuti zvinzvengwe neimwe nzira ithink iwei yokutiwo vabatewo vamwe vanhu vana vachibvawo kuzanup f vanenge vachiuya nenzira iyoyo yemavhiza
vamasiye izvi zvinobetserei
izizi takatarisawo like zviri kuitika muamerica munomu iyo america inoziti iri kuda kubatsirawo nyaya dzekodzero kuzimbabwe
takatarisa kuzvizvarwa zvezimbabwe vamwe vachanetseka nechirongwa cheamerica ichi mungati ndevapi
vanganetseka nechirongwa ichi vanhu vanenge vachi suspectwa kuti vari kushandawo nezanupiefu kana kuti vari kushandawo nevanhu vari kutyora kodzero dzevanhu and tikuonawo kuti panguva pfupipfupi yapfuurai american government yanga ichishandisa anganzi masocial media kana kutiwo mawhatsapp vanenge vachiaplyawo mavhiza vanga vachinzi vaisiwo anganzi maaccounts avo ewhatsapp kana kuti maaccounts avo etwitter kana kuti x saka vaidawo kuona kuti hapanawo zvimwe zvinhu zvingave zvichikanganisawo here security muno muamerica saka ndovimba kuti vacharamba vachiita izvozvozvo but maonero avaiita social media I think anenge achinja kuonawo kuti pasocial media pemunhu iyeyeyo hapana here zvingave zvichimubatanidza nevanhu vari kutyora kodzero kuzimbabwe
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reall hands on deck vakenneth masie vari parunhare kutexas nestudio 7 asi mushandi mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muzanup f vafarai marapira vanoti zvakaitwa neamerica izvi zvinoratidza kuti america hainei nekodzero dzevanhu vezimbabwe vachiti america haina kubetsera kana nyika imwe zvayo yemuafrica mukurwira kuzvitonga kuzere
chinoitika ndechekuti nyika yeamerica zvayaita zvinoratidza kuti iyo hainei nekodzero dzevanhu vezimbabwe hainei nepundutso yevanhu vezimbabwe nekuti vana vezimbabwe vakaenda kusarudzo muna august vakashara mutungamiriri wavo vamunangagwa asi america yakuda kuisa magwaro ezvirango nenhau yekuti vana vezimbabwe vakashara zvavasina kufarira saka mitemo yavari kuisa nemagwaro avari kuisa avo haanei nekubetsera vanhu vezimbabwe asi anongoita zvimwe chete zvekupamidzira pane zidhera payakagadzigwa ichinzi nasenata kunz inofanirwa kuti iyo izhambise ikonomi yezimbabwe kuti vana vezimbabwe vavhote kuti zanupiefu ibve saka tinoziva kuti masankishen avo agara ndo basa ravo zvirango izvizvi zvagara ndo basa razvo kuti america yagara ine polisi iyo nedzimwe nyika dzekuwest dzekuti mapato ose akarwira rusununguko anofanirwa kubviswa muafrica haisi nyaya yakavanzika haisi nyaya isingazivikanwi vachiuya vakavanda ivo negwaro redhemokirasi vachiti ivo vari kuya kuzofambisa nyaya dzedhemokirasi asi tikatarisa vanaamerica vacho ndoo nyika dzinoodzvanyiriri kusina muenzaniso pasi pedenga rino ndidzo nyika dziri kusimbisa kuparadzwa kwana palestine ndiyo nyika yakaparadza iraq ndiyo nyika yakaparadza syria ndiyo nyika yakaparadza vamama gadhafi iye haina zvainoitwa haina chayakamboita kubetsera nyika dzeafrica padzaigwa rusununguko
mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muhofisi yezanup f vafara marapira vari parunhare nestudio 7 vagari vemuharare vari kunyunyuta nemazuva akatarwa nekanzuro yeguta reharare ekumbovhara mvura mune mimwe misha inogara vanhu mumwedzi uno wazvita izvo vanoti zvichasiya mimwe misha ichiwana mvura zuva rimwe chete pasvondo kanzuro yeharare yakabudisa nemuvhuro urongwa hwekuvhara mvura uhwo iri kuti unonzi Water Management Schedule December 2023 uhwo hunoratidza kuti kumisha yakaita seiri kumaodzanyemba nemabvazuva inosanganisira mabvuku tafara epworth highlands vainona greendale neborodale mvura ichange ichiwanikwa kwezuva rimwe chete izvi zviri kuuya panguva iyo kuta riri mumishi rokurwisana nechirwere chekorera ichikurudzira vagari kuti vange vachishambidzika uye kushandisa mvura yakachena kuitira kudzivirira kubatwa nechirwere chemanyoka ichi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoona nezvazvirongwa mune rimwe sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili.
Takanangana nenyaya yedambudziko remvura rapinda muHarare. Tingati sesangano rinomirira vagari veHarare svondo rimwe rapfuura. Takanga tiri kudare reparamende tichive tinosvitsa mashoko edu kunyanya takanangana nenyaya yekusvibiswa kwemvura uyezve nenyaya yekushayika kwemvura munzvimbo dzakafanana naGlenview uyezve nedzimwe nzvimbo dziri kuatikati apa chirongwa kuti maWestern Suburbs. Tingati isusu maonero edu ndeyekuti dambudziko remvura remuHarare raramba richienderera mberi uyezve pasina tingati matanho makuru kana kuti matanho ano batika kuti dambudziko rero rinogadziswa.
Chii chingadai chasvitsa kuti kanzuri itore danho iri rekudimura mazuva anowaniswa vagari mvura?
Tingati chaita kuti dambudziko remvura zvakare rinyuke apo kanzuru yabva yazobudisa pachirungu yari kuti water demand schedule yaDisember. Tingati kuti pachirungu kuti tinoti kuti decommission kwePrince Edward Waterworks kana kuti michina inochenesa mvura iri kuPrince Edward kuti kudzukudza nekuchitungwiza yave inomiswa kuti isave nochenesa mvura nechikonzero chekuti dhamu kana kuti madhamu anopa mvura kumichina iyoyo hamusisina mvura yekukwanisa kuita inokwanisa kucheneswa. Dambudziko rinoita kunge tarumwa nechekuchera nechikonzero chekuti munzvimbo dzakapoteredza dhamu iri kana kuti pachirungu rinoti ma-catchment area yacho matoro ariko tingati ayo anonga ane mafunctions kana kuti ane mabasa ekupa mvura tikati munzizi uyezve nemadhamu iyaya muchaona kuti aparadzwa kupfurikidza nekuvakwa kwedzimba uyezve nekurimwa uyezve nezvimwe zvakafanana nekuti vanhu vari kuchera jecha pamadiro vachive vanotengesa izvo zvaita kuti nharaunda yacho kana kuti matoro iyaya avanoparara.
Remangwana zvii zvamungatarisira kuti dai zvaitwa kugadzisa dambudziko iri zvachose?
Dambudziko iri rava kuda kuti tive tino reescalate kana kuti kurwisa pamusoro pekuti tinenge tine tarisiro yedu yekuti makanzuru ari mumetropolitan area kana kuti ari muwanika muHarare province avanobatira mubatira pamwe ekuona kuti dambudziko iri ragadzirwa. Asi dambudziko rinova rinogadzirwa pachirungu paitwa maintervention akasimba ekuona kuti dambudziko rava rinogadzirwa. Tingati munguva pfupi tinenge tarisiro yedu yekuti hurumende ive inopa mari dzedevolution funds kusiti of Harare.
Avo vange vari vanoona nezvazvirongwa mune rimwe sangano rinomirira vagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Jonga Kandemiri abatawo mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama avo vanoti dambudziko rakatarisana neguta riri kukonzerwa nezvikonzero zvakawanda.
Nyaya yemvura isusu tinokurudzira vagari vemuHarare kuti vashandise mvura yacho inouya yeyo zvakanaka vachiichengetedzawo vasawesta mvura nekuti mvura iri kuita shoma iye zvino nezvikonzero zvakati wandei. Chekutanga machemicals edu procurement kutenga kwetu kwemachemicals kwadzikira inyaya yekuti mari yatiri kuwanawo from iri kubhadharwa mvura nemamarets anobhadharwa ishoma. Unogona nge uchiziva tiri kuoya about 500 billion inova iri kuma $80 million US dollars kumaservisi atakapa kuna individual residents, government nemaparastatwa nemamwe makambani mahombe anoti owa mari yakawanda. Mari iyoyo ikabhadharwa nyaya yemvura inoimprova ipapo ikabvose takwanisa kutenga machemicals acho anodhura because dhamu redu ratinoshandisa Lake Chivero rine mvura inenge yakasviba ida machemicals akawanda kuti richenese. Tinoshandisazve manyame dhemu asi mvura inowanikwa kwese ikoko kuri tu haisi mvura inonyatsokwana muHarare even tikaenda pamaximum capacity yako chaiko bhozi dhamu redu reLake Chivero rinova ndio source of water rakavakwa kuma 1952 kuti riite cater for 200,000 but izvino tikatarisa muHarare mune vanhu vanosvika kuma 4 million.
Ringagadziriswa sei dambudziko iri?
Solution yanga iripo yakataugwa kubva kudhara even paitwa planning kudhara inyaya Kunzi demo nerimwe demo nerimwe demo ikoko kudzana nekunzi demo. Kunzi demo dai ravakwa rapira kuvakwa ndochaita kuti ma problems ekuti anyatsogadzirira zvakanaka. But for now ngatibotaurai zviripo zvekulege. Capacity yedu yezvino yatikuita is about 250 to 300 megaliters a day. Capacity ye Morton Jeffrey kunova kunotsvitwa mvura kunocheneswa mvura yedu it's about 700 megaliters a day. Asi kuti tisvike ikoko hunge machemicals akakwana.
Ko zvamunotarisirawo imi kubva kuvagari
mvura iripo shoma iyoyo ndeye kuti tese tibatsirikane in the fight against cholera. Tikaona mvura iyoyo ngaiti ichengetedzei painouya mvura iri kudistributwa munzvimbo dzakasiyana-siyana mazuva akasiyana. So tokurudzira vagari vedu kuti vachengetedze mvura iyoyo so that vanoishandisa musi wavanenge vasinawo but musi wavanenge vanayo ngavaichengetedzewo. Ndinoda kupaiwo futi ashuwarenze kuti mvura yemuHarare imvura yakachena yakanaka dzinogara chiita matesi ese anodiwa. Only that imwe inozobuda mumapaipi mudzimba umu yasviba because yemapaipi akaora ada kuriplaceswa.
Avo vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaStanley Gama vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano mubato rezanu PF vaMike Bima vakaudza vatori venhau nezuro kuti bato ravo harisi kuzoita zvemhirizhonga musarudzo dzemabai elections dziriko nemugovera kumatunhu akasiyana-siyana. Sarudzo dziri kuitwa zvichitevera kudzingwa kwakaitwa dzimwe nhengo dzebato reCCC nevanozviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chabangu. Ngati nzwei vabina vachitaura.
Isusu musangano hatina patakambovaudza vatsigiri vedu kuti indai munoita mhirizhonga nokuti tinozviziva kuti mhirizhonga hazvizvo zvinoita kuti munhu uhwine paelections. Nhasi ndikanorova vanhu hazvirevi kuti kana vapinda mukunovhota vanondivhotera nokuti hakuna unoziva kuti munhu wavhotera papi. Vanhu vedu muno muZimbabwe vanhu vatifundei havazi vanhu vaunganyepera kuti ndinoziva zvauchanovhotera mukati vanozviziva kuti hakuna unoziva kuti munhu wavhotera papi. Saka kukurova hakudipi garanti yekuti uchandivhotera. Chinoita kuti ndive ndinofungidzira kuti uchandivhotera ndokunge ndataura newe. Ndataura kukuudza kunaka kwakaita ZANU-PF, mabasa eZANU-PF, kuri kuenda ZANU-PF. Izvozvo ndo zvatinofungidzira kuti ndikataura nevanhu vachaenda vachinotivhotera kwete kuti vafundutsirwa, kwete kuti varohwa, kwete kuti mabharura maposta avo. Handifungi kuti izvozvo zvinotibatsira. Saka ndinoda kuramba ndichikurudzira kuti somusangano hatikurudzire zvachese nyaya yezhowezho, nyaya yekuva neviolence, nyaya yekufundutsirana. Tinoramba tichitaura kuti sepati tinoda kuti tinge tichinokwanisa kunosangana nevanotitsigira tichitaura navo tichivataura zvinoita kuti vauye vati.
Avo vanga vari murongi wemisangano mubato rezanu PF vaMike Bima vachitaura nevatori venhau nezuro kumasvingo. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Evans Zininga weStudio 7 abatavo mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi kuti tinzwevo maonero avo negadziriro dzesarudzo dzemusi wemugovera.
Kubato kwedu zvakamira zvakanaka chose sezvo muchiziva kuti isisu hatina mbobvira taita marecalls evanhu. Vanhu vedu vakarecallewa neZANU-PF ichiita zvinhu zvisiri pamutemo, ichitsvaya kuti izame kuti iwane 2/3 kuti vagowedzera makore ekutonga kwavamunangagwa kusiri pamutemo. Saka naizvozvo isusu tine chibodzva chekuti tione kuti tarwisa kuti 2/3 iyoyo isaende, timise vamunangagwa kuti vazviwedzere makore ekutonga nekuchinja bumbiro remutemo zvisiri pamutemo kuti vazviwedzere makore ekutonga kupfurikidza makore avanopiwa nebumbiro remutemo kunyange zvava vakakundwa musarudzo rakapera varuda kuzama kuramba vachitonga vachiendera mberi kusvika kuna 2030. Saka munhu wese weZimbabwe ane chitsvambe chekunovhota kunyanyanya kwakarekodewa vanhu tidzosere maMPs edu timise nyaya yekuti munhu angagwa agochinja bumbiro renyika achiita zvaanoda nenyika ino.
Dzingada kuti ndibatewo tanzwa vabima vachitaura kuti zvemhirizhonga vanotoita zvekunzwawo ivo sebato havakwe ikoko, asi tinoziva zvinhu zvakaitika kumashure nezvimwe zvinoramba zvichiitikawo kumapato anopikisa munyika. Munotiwo kudii nemashoko iwayo?
Ndinoshamisika zvikuru nenhema dzekurehwa nemunhu mukuru. Vabima vachireva nhema zuva rakacheka nyika. Ndivo vakuru vekuronga mhirizhonga dzinoitwa nemayouth avo ezanu PF nemabhodha jezi pane dzimwe nguva achishandisa mapurisa nemasoja nemacio kushungurudza nekuuraya vanotsigira mabato rinopikisa retriple C rinotungamirwa nababa advocate Nelson Chamisa kutaura kudai so hatina mazuva mangani tachengeta bishop tapfuma neimasaya akapondwa nevanhu vezanu PF vari kufamba mumigwagwa. Vamwe vacho tinoziva even mabasa kwavanoitira mabasa avo zvavanoita mabhizinesi avanoita vanoswera vari kumabasa avo asi vakauraya munhu havana kusungwa. Vamwe vakatora mukuru weyouth wedu vatakudzwa ngadziore vakatorwa vhidhiyo vakabuda pavhidhiyo vakazikanwa kuti ndiani havana mbosungwa. Tichitaura kudai so mhirizhonga iri kuenderera mberi kunyanyanya kwamabvuku vanhu vari kungorohwa ari kuvhundutsirwa neanonzi sikoti ari kuramba aripo asina kusungwa. Saka mhirizhonga iri kuramba ichienderera mberi zvekutaurwa navabima inhema mhirizhonga ndiyo iripo inorongwa zvakare kuzanu PF headquarters nevakuru vezanu PF vanosanganisira vabima nevamwe vavo.
Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe tichitarisana nesarudzo dzemugovera idzi.
Mashoko edu mhuri yeZimbabwe ndeyekuti vana veZimbabwe rambai makashinga. Sarudzo dziri kuuya idzi chero hadzo dzasingafaniri kuita dzakatikoshera zvisingabviri. Dava tinofanira kunomisa kuti munangagwa asachinje bumbiro remutemo achizvipa mvumo yekuramba achitonga nyika achienderera mberi kupfurikidza paakanzi nebumbiro renyika amire. Saka vanhu havanofanira kuvhotegwa vese vetriple C vadzokere kuparlamendi tirambe takamaintaina kuti munangagwa asawane two-thirds yekubirira election.
Avo vanga vari mutauriri webato rinopikisa retriple C vapromise mukwananzi vanga vari parunhare kuHarare naEvans Zvininga westudio 7. Makaterera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nefenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamuka sei vashamari vestudio 7, mamuka sei uku ndilipo-lipo ari pajoza apo. Ndinowa hangu kuchinzi mutungamiri wenyika haatukwi, ndizvo haatukwi. Hino nezvaari kuitavo izvi, tingakonawo kumutuka here mutungamiri wenyika? Tingagona kumutuka achidai haini zvari kundikiri zvari kuita hazviki zvakaoma, tiri kutambudzika kwatinge tiri, tinenge tichitambudzika. Iye hatingoita zvaa izvezvi hatisine kugadzirira ikonomi yeZimbabwe. Ava takarasima nekutumana nachabhangu kuti vadzinge nhengo dzetriple C. Chiiko chiri kuchiona munangagoyo? Munangagwa vanotisamusekerera, tikatoramba tichimusekerera zvinhu zvinoramba zvichishata. Vanhu ngatiite plani mani.
Zvinototishamisa kuti nhasi ndopaakunzi jambaya ndiye jambasi ndiye akauraya More Blessing Ali. All along yange yakambonyararirwe chiziva kuti ndiye zveshuwa. vabuda kuita sehunge vanhu vanogona kutonga nyaya vanhu vaziva zvavari kuita vachimuprotekta kubva kudhara. Hazvina hatimbozvifariri kana kumbozviyemura kuti Jamba sazonzi ndiye akauraya More Blessing Ali. Kana vachigona kutonga nyaya kuti ndiye akauraya, ko Skala ari kuitei mujeri? Because mirira nyaya iyi anoitei mujeri? Zanu yakoni washemu, Zanu yakoni washemu. Zanu makoniwa vanhu vezanu. Jamba sakasouraya More Blessing Ali godi akapera uchitanga kunzi zvechokwadi ndiye akamuuraya. Manga musingazvizivi kuti ndiye akamuuraya zvamunozotanga kuapprova nhasi.
Pastudio 7 hauye murume anonzi Farai Marapiro musoro torutotenderera utopenga che angatanzi mari yakaitwa Zimbabwe nebriki nonzi mari ndeye education Zimbabwe iwo akubvunzwa kuti umuzvonosera sei wamunangagwa everything ngozwa munangagwa. What is munangagwa munyika muno? What is munangagwa munyika muno? Zvese zvinongonzwa munangagwa iwo munangagwa wadu kuti kwerete mari ati mari yako iri pondia mapuwa ndeeducation timakuti wamunangagwa. Farai Marapiro musoro ke asipita mushe
Dsevi masikati akanaka makadiko hama dzangu munotipa nhau dzinotiita kuti tive zvinoitika pauno pasi roshe nemunomedu munyika. Dsevi ndaikumbirawo kuti pamunondiisira news dzeshona ndihwewo nedzindevere dzichiteedzani dzakadaro nokuti ndinoteerera zvikuru kushona ndoteerera dzendevere kana redhiyo yangu inenobhati ndosiwana kuti dzine dzakada kupa zvakasiyana asi zvimwe zvechikwavo zvimwe chete. Asi ndaikumbirisisa ndakambonyora tsamba ndaiitite zvokunyora ndikanyora saka handina kuzoona kuuya kwetsamba yachona. Ndokumbirawo mubikirewo rudo rwakadi rwokuti panopinda dzishona mufoni nedzindevere dzichitevera ndatenda hangu.
Mangwanani akanaka panopanopa studio 7 inokukwanisai vashamarari musi ndiisirewo udhoyo yangu ndokumbirawo muiverenge muikande muvanhu vanhu avo vanenge vachitaura kuti Zanu PF haiiti zvemhirizhonga tokumbirawo vatipindure imi vatononoka wandeni mupiwe mhinduro muvaudze kuti tati tiri kuda mhinduro kuti payasi Jamba haazi wezanu here. Kwavo baba vana vakasumudza zvemhino vakabata AK yavo vachidzingirirana neumwe munhu havazi vezanu PF here? Vasataure mashoko iwayo atimadi ende hatifiti akasapota Zanu zhinji kwezimbabwe tati hatichadi vanoreva nhema vachiti kwa hakuna vanhu hatiiti zvemhirizhonga. Vanhu vaviri vandataura vanhu havazi vezanu PF here? Ndati ndibvunzirewo mundigondipawo mhinduro rimwe ramazuva ndiri muteereri westudio 7.
Kushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nefenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vatereri, sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi reAmerica rezvokushidzana nedzimwe nyika ratemera zvirango zvemavhiza pane vanonzi vakavhiringa sarudzo pamwe neutongo hwejekerere. Bato reZanu PF rinoti richakunda zvine mutsindo musarudzo dzemabi elections dzichaitwa nemusi wemugovera ukuwo TCC ichitaura zvimwe chete izvozvo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvakare manhero anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau The Isn't the Bell.